manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 24/2017
makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare redzimosva rinoudza kanzuri yeguta reHarare kuti haikwanise kubvisa vanotengesera migwagwa muguta iri kana nyaya yavo iri kumatare edzimosva isati yapera.
Dare reparamende rinovhurwa zvakare richikurudzirwa kutambira budget kuitira kuti hurumende iwane mari yekushandisa uye kuvandudza mutemo unoita kuti mabond notes arambe achishanda zviri pamutemo.
Sangano reHuman Rights Watch rinoparura gwaro rinoburitsa kubvutirwa pfuma kuri kuitwa shirikadzi kana murume ashaya.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro Justice David Mangota nasi vaudza kanzuri yeguta reHarare pamwe nemapurisa kuti vabvise vanhu vari kutengesera zvinhu mukati meguta reHarare. Dare iri rati izvi zvinoitwa chete kana nyaya yakakwidzwa kudare iri nerimwe sangano rinorimirira vanorarama nekutengesa mugwagwa Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VISET yanzwikwa. Gweta riri kumirira sangano reVISET Advocate Tondirai Batasara vanoti izvi zvavaikureva kuti kanzuru kana mapurisa havafaniri kukanganisa vanotengesera mumigwagwa ava kusvika nyaya yavo yanzwikwa mudare iri nechipiri svondo rinouya.
Sangano reVISET rakakwira kudare repamusoro zvichitevera danho rakanga ratorwa nekanzuri yeguta rekupa vanotengesera migwagwa mazuva maviri ekuti vabude mukati meguta senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid icho chabata mimwe misha. Asi vanotengesa zvinhu ava zvikuru zvekudya zvakaita semichero vari kuramba kuti vane chekuita nekupararira kwezvirwere vachipomera mhosva kukanzuru pamwe nehurumende kuti ndovari kukundikana kufambisa mabasa. Ngatinzwe hurukuru yataita naAdvocate Batasara pamusoro penyaya iyi.
Ndizvozvo zvatarwa nedare rekuhigh court masikati anhasi Mangota. Vapa yatingati ine temporary relief kana kuti order iri temporary kusvika musuwe Tuesday nekuti nyaya yapostponwa kuti izodzidziswa musuwe Tuesday apo patazonatsopiwa mutongo chaiwo chaiwo.
Saka izvi zvinorevei tichitarisa kuti kanzuru yakanga yatora danho iri nezvikonzero zvakafanana nekuti vaitya kupararira kwezvirwere.
Nyaya iyoyo ichazoti iongororwe zvakadzama nemusuwe Tuesday. Koti yangopa mutongo uyu yakamirira kuti pane mamwe mapepa anzi anofanwa kuti asubmitwe kudai. Zvazvinoreva ndezvekuti iye zvinezvi hapana munhu anofanwa kuti abviswe. Zvinoreva kuti dare rinenge ratonge ratarisawo richiona marights evanhu richikombera nezvinonzi zvoda kuti zvikachipwe nekuvabvisa zvacho. Dare rinogona kunge ratoutikana kuti vada kuvabvisa uku hazvisiri izvo zvinhu zvinoita kuti typhoid inge ichikontrorwa. Asi izvi ndo zvichange zviripo musuwe wechitatu.
Kanzuri inokwanisa here kupikisa mutongo uyu pasati pasvika musuwe wechipiri?
Mutongo uyu haukwanisi kupikisika nekuti inonzi interim relief. Unete ndovakutoda mvumo kubva kuna jaji vapa mutongo uyuwoyo kuti ukwanise kuapira. Ende handifunge kuti kanzuru nakomishina general wemapurisa vangade kuda kupikisa zvatarwa nedare nekuti ivo vane mapepa avari kufanwa kuti vaendese kudare. Pamwe ndova vanenge vachitaurawo zvikonzero zvekuti vanoda kuti mutongo uyu sezo uri temporary upiswe nemusochuze
vamuri kumirira vatambira osei mutongo iwoyu
vasara zvikuru nyangwe zvazvo mutongo uyu usikema zvatiwo vafara uye vane chivimbo chokuti nemusochuze mutongo uyu uchazadzikitwa nendarezve richibvumirana nezvavari kumbira ivo
Avanga vari advocate Tonderai Batasara vari kumirira sangano reviset vari parunare muHarare ne Studio 7.
Gurukota runa nezvemari vaPatrick Chinamasa nasi vakumbira dare reNational Assembly kuti risangane kwenguva refu kuitira kuti ripasise bhajeti ra2017 pamwe nemutemo wekushandiswa kwemari yemabond notes vachiti nguva yapera uye hurumende inogona kushaya mari yekushandisa. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera chikumbiro chavaChinamasa, dare raita chisungo chekuti richasangana kwenguva yakareba pazuva rega rega kudzamara mabhiri aya apasiswa. Dare ratanga kuzeya mabhiri eReserve Bank Amendment Act pamwe nerebhajeti ra2017 ayo vaChinamasa vati anofanira kupasiswa nekukasika sezvo nguva yapera. Asi nhengo dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzati nyaya yekuita zvinhu nechimbi-chimbi haina kunaka, vachiti nyaya dzakaita sebhajeti dzinoda kuti vanhu vaise pfungwa pamwe chete vachizeya sezvo dziri nyaya dzeupfumi hwenyika. Vanokokera nhengo dzeMDC muparamende vaInnocent Gonese vati bhajeti ringadai rakapasiswa muna zvitagore rapfuura, asi izvi zvakatadza kuitika nekuti dare iri rakavhara nekukasika richipa nhengo dzeZANUPF mukana wokuenda kumusangano wadzo wekupera kwegore kumasvingo. Mumiriri weGlenview North vafani munengami vati zvakaipa chose kuti nhengo dzeparamende dziite zvinhu nechimbi-chimbi asi paive nemukana wekuzeya bhajeti gore rapfuura.
Asi chinhu chandoda kuti tibatsirwe panapa ndechekuti pakudhibheti kanakuoekutita dzinhasa hatichakwanise kumisa dare reparamende, tinokwanisa kudhibheta kusvika nguvai. Chandinoda kuti tiwane assurance, hatidi kuti tichiita zvekumbunyikidzwa tichimanyiswa kuti kana minista wefinance vakataura kuda vataura maminetsi mashanu zvozi vachiya pesenzi taakupai 2 minutes.
Asi dzimwe nhengo dzedare iri dzakaita savaJoseph Chinotimba veZANUPF dzati hadzione chakashata kuti paramende igare kwenguva yakareba ichizeya bhajeti.
Hakuna chinotimisa kuti tidhiwe finance bill.
VaChinamasa vati nhengo dzedare iri dzakava nenguva yakareba chose kuongorora bhajeti kubvira pavakaritura muna zvitagore rapfuura, uye chavave kuda kunhengo idzi ipfungwa dzavo chete. Vati nhengo dzese dzichapiwa mukana wekupa pfungwa dzadzo pamusoro pebhajeti ra2017 risati rapasiswa. Bhajeti ra2017 rinofanira kupasiswa musi wa31 Ndira sezvo hurumende inenge isina mvumo yekushandisa mari kana bhajeti iri rikasapaswa musi wa31 Ndira. Zvichakadai, mumiriri weWarren Park muNational Assembly vaElias Mudziro vatiwo hurumende inofanira kujekesa mutemo wemabond notes vachiti pari zvino vezvitoro vari kuisa mitengo yakasiyana-siyana pavanhu vanotenga nemabond notes kana madhora ekuAmerica kana kushandisa makadhi ekumabhanga. Asi vamwewo vakaita saamai Sara Mahoka vekuhurungwe East vanoti mabond notes akanaka chose uye vatenda hurumende nekuunza mari iyi. Mutemo weRBZ Act uri kusandurwa kuti utambire kushandiswa kwemabond notes. Mari iyi yakatanga kushandiswa gore rapfuura pachishandiswa mutemo westatutary instrument, uyewo panodiwa mutemo weparamende kuti arambe achishanda zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kushomeka nekushayikwa kwemari yekuAmerica kuri kuitika munyika kuri kukonzerwa nevanhu vari kuchengetera mari kunze kwenyika pamwe nemari shoma yave kupinda munyika. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mazvikokota munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti mari yekuAmerica yave shoma mukushandiswa munyika nekuda kwekuti vanhu vakawanda zvikuru sei vakuru vakuru vehurumende vanochengetedza mari yavo kune dzimwe nyika dzakagadzikana. Vachitambara vanotiwo mari yekuAmerica iri kushomeka munyika nekuda kwekuti mari iri kupinda munyika ishoma zvichienzaniswa neiri kubuda munyika ichitenga zvinhu zvisiri kuwanika munyika.
Chiri kuitika ndechekuti makaona mikana yedu senyika yekuti tinge tichiwana mari yatidererei, maexports edu adzikira, madirect investment yedu nemacapital inflows aderera. Mari iri kupinda munyika yatiderere tichienzanisa nemari iri kubuda kunze kwenyika. Chimwewo chiri kuitika ndechekuti makaona maUS dollar icurrency inonzi pachirongo global reserve currency. Iri global reserve currency zvazvinoreva ndezvekuti icurrency inodikanwa nevanhu vakawanda. Vanhu vakawanda vanosarudza kunge vachichengetedza upfumi hwavo maUS dollars. Saka mari zhinji yanga ichiburitswa munyika ichiendeswa kuna anonzi masafe investment havens. Ndosaka pakuita shortage, especially mahigh denomination notes, maUS dollars, ma-$50 dollars, nema-$100 dollars. Nekuti ari pademand zvakanyanyisisa, not kwete muZimbabwe chete asi kunze kwenyika.
Vachitambara vanoti kutengeswa kwekuitwa mari yekuAmerica hakushamise nekuti izvi zvinoitika kana paine kushayikwa kwechinhu zvichienzaniswa nekudikanwa kwacho.
Mangwana kutengeswa kwekuitwa mari yekuAmerica kutaura zvinhu zviri kuitika painformal maparallel markets. Zvinhu zvinowanzo kuitika nyika yega yega pakaita shortage. Makaona takamboita shortage yezvigadzirwa zvakacreata iparallel market pazvinenge zvichiwanikwa pazvichiwanikwa nemutengo uri pamusorosoro. Saka zvese izvozvo zviri part and parcel yenyaya yetrokutaura yeinformalization iyoyi.
Izvi zvinotevera kutengeswa kwekuitwa mari yekuAmerica yezana remadhora yakabatana pamwe neyemakumi mashanu emadhora. Kana munhu aine zana remadhora rakabatana anopiwa madhora zana negumi emari yemabond notes. Anenge aine madhora makumi mashanu emadhora ekuAmerica anopuwa madhora makumi mashanu neshanu emabond notes. Mumwe muzvinafundo munyaya dzezveupfumi vaEdmore Mazarure vanoti hurumende ingadai yakatanga kuongorora nyaya dzekuburitswa kwemari munyika kare kwete kumirira kuti nyika ishaye mari kutanga. VaEdmond Kachere avanoenda kunotenga hembe dzekutengesa kuDubai vanoti vanotenga mari yekuAmerica pamusika mutema nekuti ndiyo inotambirwa kwavanotenga sezvo vasingabvume mari diki. Vamwe vanoti mari yekuAmerica haisi kutenderera munyika, izvo vanoti zviri kukonzerwa nevemabhizimisi vane tsika yekusaisa mari mumabhangi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vasangana nhasi nevatungamiri vemakambani matatu makuru anogadzira dzimotokari vakavakurudzira kuti vawedzere kugadzira kwavo dzimotokari muAmerica kwete kumiri kwemakungwa.
Mutungamiri mutsva weGambia vaAdama Barrow vasarudza semutedzeri wavo munhukadzi akashanda zvakasimba mukubatsira kuumbwa kwemubatanidzwa wemapato anopikisa akakwikwidzana nevaive mutungamiri wenyika vaYahya Jammeh. Kusarudzwa kwaamai Fatumata Tambajang kunoitika panguva iyo gadziriro dzekuti vaBarrow vadzoke kuGambia vachibva kuSenegal dziri kuenderera mberi.
Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu nhasi vabvumidza kuvakwa kwedzimba zviuru zviviri nemazana mashanu mudunhu reWest Bank, zhinji dzacho dzichienda munzvimbo dziri kutogarwa kare nevanhu vechiPalestine vari mudunhu iri.
Dare reparamende nhasi ratanga kuzeya bhiri remutemo wekuvandudza mutemo weReserve Bank of Zimbabwe Act kuti mabond notes arambe achishanda zviri pamutemo. Gore rapera, mabond notes akaparurwa pachishandiswa mutemo wechimbi-chimbi unodzikwa pachishandiswa masimba emutungamiri wenyika kana kuti Presidential Powers Temporary Measures unoshanda kwemwedzi mitanhatu chete. Vanokokera bato rinopikisa reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese vanotsanangura kuti sei bhiri iri riri kuuya kudare mabond notes acho atotanga kushanda kare.
Isisuka tinenge tichida izvi pakushanda kuri kuita mabond notes kwakashandisa inonzi Presidential Powers Temporary Measures Act inongoshanda kwe6 months. Zvino tikamushure ne6 months mutemo iwoyo wePresidential Powers unenge usisashanda. Saka vachina masa vari kuunza mubhiri kuti izoramba richishanda kuendeka kumberi.
Vagonese vanotiwo sebato pane zvakawanda zvavasiri kutenderana nazvo pakuparurwa kwemabond notes. VaHussein vatiwo semaonero avo mabond notes imari. Asi kubva zvatanga kushanda mabond notes, maraini mabhanga anonzi ave mashoma sekutsanangura kwemutedzeri wemukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Ndakuti blessing mabond notes yakova medium of exchange. Nhamo chete iripo panyaya yebond notes ndorokuti harigoni kuti ritenge maimport. Saka isusu tichiimporta zvinhu zvakawanda zvatinounza muno munyika. Tinoda foreign currency inogona kuita izvozvo. Ndo chete disadvantage yamabond notes. Kuti for local transactions zviri kufamba zvakarura mazvikuru.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Of course, asi kupedza dambudziko remari nekudambudziko remari tingati pachirungu it's a systemic problem iri kukonzereswa nemamiriro ezveupfumi. Asi kuwana maexports akawanda, asi kuwana investment yakawanda iri kupinda munyika. Uyo nenyaya yeinformality iriko yekuti 95% yeekonomi iri informal. Zviri kureva kuti mari zhinji iri kusekuleta mumainformal channels, haisi kupinda mumafomal channels. Saka idambudziko makana even nyika yakaita seindia yange ichitasanawo nematambudziko yekushomeka kwecash mufomal system. Zvachikonzerwa nekuti informal economy kuindia yakakurisisa. Uyo hatina maincentives aripo mubanking system yedu inoita kuti vanhu vakawanda vange vachida kusiya mari kana kuti kuvhura mabank account uye vachisiya mari mumabhanga. Macharges edu ekumabhanga akanyanya kukwira zvakanyanyisisa.
Nyaya yekushomeka kwemari yekunze yave kupa kuti vamwe vemabhizimisi varambe kutambira mabond notes kana maATM cards vachiti vanoda dhora rekuAmerica chete. Asi vanhu ava vangamanikidzwe here pamutemo kubvuma mabond notes? VaHussein vanoti hazvikwanisike.
I think ipapo kungotaura chete. Nekuti vamangudya pavakabudisa mabond notes vakataura kuti munhu ari akasununguka kutambira mari yaanenge achida. Haamanikidzwe kutambira mabond notes. And iyezve mutemo yacho haipo yekuti ukaramba bond note yacho unosungwa, haipo.
Saka ukaramba hapana zvaunoitwa panguva ino?
Nguva ino hapana zvaunoitwa. Haizi an offense kuti urambe bond note.
Mabond notes akaparurwa mukupera kwegore rapera mushure mekunge nyika yaita dambudziko rekushomeka kwemari. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munatibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munhau dzemitambo, nzira yemaWarriors eZimbabwe yakasvika kwamvura yacheka makumbo mumakundano e2017 Africa Cup of Nations nezuro manheru. Mutorodo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
MaWarriors ave kudzoka kumba mushure mekupedza ari pasi pasi mugungano rezvikwata zvina. ne point imwe chete kubva mumitambo mitatu zvichitevera kurohwa kwavakaitwa 4-2 neTunisia nezero manheru munhandare State di Agoge muLibreville. Maorias haana kupiwa mukana nemaCarthage Eagles zvekuti vangadai vakakundwa nezvibodzwa zvakawandisa dai Tunisia isina kutambisa mikana yakawandisa yavakawana kunyanya munharaunda yekutanga. Tunisia yaive yatotungamira 3-0 kwafamba maminutes makumi matatu nemanomwe zvekuti zvanga zvatove pachena kuti Zimbabwe yaive isingamire mumutambo uyu. Kunyange hazvo Knowledge Musona naTenda Indoro vakazorova havo mambure mutambo wanga watopera kare. Nengo yeWarriors Fan Club vaDaniel Muzamiri vanoti mutambo uyu wanga wakaoma zvikuru vachiwedzera ivo kuti maWarriors ane raki rekuti havana kurohwa nezvibodzwa zvakawandisa.
Papakaoma paya borara rakasungarira ende hatina chatekwanisa kuita paya taifana kutorwa 5-0 but takatomiramira.
Muteveri weMaWarriors vasimba rachemandizvidza vanoti vari kurwadzikana zvikuru nezvakaitika izvi vachiti ivo vaitarisira kuti kana zvaomesesa maWarriors aiita mangange.
Tinotorwadziwa. We expecting a win kana even a draw was better.
Muteveri wechikwata cheCapes United vafarai Musundire vanoti pasuwa akatadza kumisa vatambi vake mumutambo wakakosha uyu.
Pastrike push Tenda Indoro ndiyaifana kutanga kwete ana Mushekwe paida right big like Oscar Machapa taendera nao height na iyo totari goalkeeper anofana kuchinjwa Oscar pana Doni pana.
MaWarriors apedza ine point imwe chete pasi peSenegal iyo ine mapoints manomwe, Tunisia ine mapoints matanhatu pamwe neAlgeria iyo yapedza ine mapoints maviri. Chikwata chaKalisto pasuwa ichi ndiyo maWarriors anyanyokundikana kubva muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kukwikwidza nedzimwe nyika mumakundano eAfrica Cup of Nations iwaya. Kunyange hazvo vasina kusvika mumakota finari, chikwata chaSunday Chidzambwa cha2004 nechaCharles Mhlauri chemuna 2006 zvakabuda nemapoints matatu mushure mekukunda mumutambo mumwe chete. Muongorori wemutambo wenhabvu vaJivas Nyakudya vanoti maWarriors akakundikana vasati vasimuka muHarare nemhaka yematambudziko avakasangana nawo vari mukamba.
Zvokuti vashaya chikafu, vashaya transport yekuenda kubhora, zvinhu zvokuti zvinozoaffecta even their performance mentally. Vanozotamba bhora vakatodyiwa kare.
Zvichitevera kurohwa neTunisia, captain wechikwata ichi Willard Katsande ataura iye kuti nguva yake yekutambira maWarriors yasvika pamagumo, achiti iye ave kuda kuisa simba rake rese mukutambira chikwata chake cheKaizer Chiefs chekuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvingaitwa nenyika kuitira kuti maWarriors atambe zvine mutsindo mune ramangwana.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Lucas Bobby Coco Kati Kati. Like seriously, Chachi Breaker. Boss Coco. Yeah, 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 yeah. See, Comrade Bazooka Mabasa.
Dzangano reHuman Rights Watch rinoti shirikadzi dzemuZimbabwe dzakatarisana nedambudziko guru rekubvutirwa pfuma mushure mekufirwa nemurume. Izvi zviri mugwaro raparurwa nesangano iri nhasi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro rinoratidza kutambura kweshirikadzi idzi rinonzi You Get Nothing mushure meongororo yavakaita chipangamazano musangano iri vadhewa mavhinga. Vati donzvore sangano ravo nderekuti hurumende yeZimbabwe ione kutambudzwa kuri kuitwa shirikadzi munyika.
Sesangano reHuman Rights Watch takaona kuti muZimbabwe pane dambudziko guru reshirikadzi kuti vanobvutirwa pfuma yavo panofa murume. Dambudziko iri ranga risingazivikanwi. Zvakarewo takaona kuti pane mukana wekuti tine bumbiro idzvare mutemo. Zvinogona kuita kuti zvinhu zvichinjwe. Nekudaro takatora matanhu ekukurukura nevatinoshanda navo veLegal Resources Foundation mukati meZimbabwe neWilson neZwala nevamwe kuti tiongorore tichitsva gurudzo tiyanike pachena matambudziko eshirikadzi. Zvakare tikurudzire hurumende kuti ichinje zvinhu zvese izvi ikurudzire kodzero dzeshirikadzi. Tinotenda kuti hurumende yakamirirawo nebazi remadzimai negurukota racho namai Chikwinya vamira nesu vari kutsigirawo kuti chokwadi nyaya shirikadzi inofanira kuti igadziriswe mukati meZimbabwe.
Vamavhinga vati vari kushanda pamwe chete nebazi rinoona nezvemadzimai kuitira kuti dambudziko iri rigadziriswe. Vakafanobata chigaro chemunyori mubazi iri vaIvan Dumba vati chokwadi kuti vanhukadzi vari kushungurudzwa. Vakati hurumende iri mubishi rekuvaka nzvimbo dzekuti madzimai awane rubatsiro mumatunhu akasiyana siyana.
Isu nyaya ye property rights inyaya tinotora se violence, gender based violence kumadzimai. Saka inyaya hombe ndokusaka taka vaka muzvipatara zvishanu macenters anodila ne gender based violence kuti madzimai anenge aitirwa utsinye agone kunge achindomhangara. Pamacenters 5 mashanu atakagadzirisa aya panenge paine ana chiremba, panenge paine wehutano, panenge paine wano pawo mazano kumadzimai kuti vasarambe vakashungurudzika.
Vadumba vaudzawo Studio 7 kuti kupedza urombo munyika kunopawo vanhukadzi mikana yekuzvishandira.
Dambudziko iri kuona kwangu rinokonzerwa neurombo. Saka zvinogona kuitwa nehurumende zvirizvo zvatiri kuitawo isu seministri kupa masimba madzimai.
Amai Lucia Masukazani, avo vanoshanda neLegal Resources Foundation, vati zvinosuwisa ndezvekuti shirikadzi zhinji hadzizive kodzero dzavo. Amai Zani vati kushaya ruzivo kunoita kuti vazhinji vasatora matanho pavanotorwa pfuma yavo zvisiri pamutemo.
Nokuti mukufamba kwatinoita tinoona kuti vazhinji vamwe vanotorerwa vakotogamuchira kuti vatorerwa nemhaka yekuti havazivi kuti vane kodzero yokuwana zvinenge zvasiyiwa nemufi.
Sangano reHuman Rights Watch rinoti rakataura nemadzimai makumi mashanu nemapfumbamwe avo vakaratidza kutambudzika kwavakaita mushure mekufirwa. Sangano iri rakakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ishandise bumbiro idzva kuchengetedza kodzero dzemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri, tokusiyamina Chris Gande.